Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 26, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanobuda munyika vachishanyira nyika dzemuAfrica vachidzizivisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kumisa kushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri hwemasangano anoshanda akazvimirira sezvo izvi zvichikanganisa chimiro chenyika pamwe neramangwana mune zveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vabuda munyika vachishanyira nyika dzemuAfrica vachidzizivisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Panguva iyi vaChamisa vanenge vari kunze kwenyika, Engineer Elias Mudzuri ndovanenge vakabata chigaro chavaChamisa. Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti rwendo rwavaChamisa kunyika dzemuAfrica runouya mushure mekunge munyika maona mhirizhonga iri kukonzerwa nehurumende iyi yasiya ruzhinji rwevana veZimbabwe vari parumananzombe. VaTamborinyoka vanotiwo nhengo huru dzebato ravo dziri kugara dzakaoneswa chitsvuku. Vati vaChamisa vari kutarisirwa kudzoka kumusha mukupera kwesvondo.
Zvinobatsira kuti vazivise pachena zvaitwa neUnited States kuti zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe.
Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kumisa kushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri hwemasangano anoshanda akazvimirira sezvo izvi zvichikanganisa chimiro chenyika pamwe neramangwana mune zveupfumi. Mugwaro raburitswa nemuzinda uyu, America inoti iri kukurudzira hurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti iremekedze bumbiro remitemo yayo yochengetedza kodzero dzevanhu pamwe nekuita kuti pave nekugadzikana kunopa mukana kumunhu wese kuti ave nechekuita mukuumbwa kwebudiriro yenyika mune ramangwana. Mashoko ehurumende yeAmerica aya anouya munguva iyo vatungamiri vemasangano akazvimirira pamwe nemasangano anomirira vashandi vari kusungwa nekushungurudzwa zvisina tsarukano, ukuwo kodzero dzevanhu dzichienderera mberi nekutyorwa nemauto pamwe nemapurisa. Vanhu vanonzi vainge vakapakatira pfuti vakaenda kumba kwemumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe vachivatsvaga vakawana pamba paina amai vavo. Mapurisa anonzi ari kutsvagawo nhengo dzakawanda dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa achiti nhengo idzi dzine chekuita nekuratidzira kwakaitwa mwedzi wapera mauto akapfuura vanhu vanodarika 11 vakafa. Nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vanoti zvaitwa nemuzinda weAmerica zvinofanirwa kupembedzwa sezvo hurumende iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu sezvinonzi hapana bumbiro remutemo yenyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Zvinobatsira kuti vazivise pachena zvaitwa neUnited States kuti zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Sandizvo hazvina kunaka kuti vashandise mitemo yenyika nemapazi anochengetedza mitemo kuti vashungurudze vatungamiri vemasangano akazvimiririra apa tichisanganisira Rashid Mahia vaka sungwa iko zvino kubva zuro vari kupomerwa mhosva yekumukira hurumende asi mhosva yacho inenge isina nheyo dzakaibata inenge isina payakamira zvichireva kuti kushungurudzwa kwevanhu hazvifaniri kuitwa zvino patimiro takaipa zvinopa kuvhiringa basa rinenge richiitwa rekuti nyika yezimbabwe ionekwe pasi rose senyika inotiremerera inoremekedzwa inotevedza mitemo kana vanhu vachiona vanotarisa kuti ko vemasangano akazvimiririra vari kubatwa sei munyika iko zvino zimbabwe inenge yakupinda mubandiko redziya nyika dzine ukama husina kunaka nevanhu vadzo dzinosanganisira vanavietnam vananorth korea nedzimwe nyika dzine unhu husina kunaka izvi hazvina kufanira
saka munoona here imi hurumende ichitora mashoko iwaya ekuyambirwai
pane dambudziko nekuti ndinoona sekuti kuvatungamiri venyika kune vamwe vari kuda kunyanya humbimbindoga hwekuti hatinei nevanotitsiura vanoti kana vakatsiurwa vototsamwa vodambura makumbo segurwe izvozvo hazvina kunaka vanhu vakuru ngavabvume kutsiurwa vachiziva kuti nyaya yekodzero haisi nyaya yekune dzimwe nyika inyaya yekodzero dziri mubumbiro renyika rezimbabwe rakabvumirana nevanhu vese kureva kuti kuremekedza kodzero dzevanhu chinhu chinofanira kuitwa nezimbabwe isina aisunda kwete asi hatisati tasvikaipo nekuti vazhinji vari kutaura zvine mutsindo kuzanup f bato rinotonga vanhu vasine hanya nekodzero dzevamwe
hurumende yagarawo vamavhinga iri kupomera vemasangano akazvimirira iwaya mhosva yekuda kupidigura hurumende mungazoona here imi kupindira kwana america kuchisiyawo masangano akazvimirira aya ari pakanaka nehurumende
kutaura kwehurumende hakusiiko kungotsvaka kupomera nekunongedza dambudziko rinozivikanwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka utungamiri pane pahuri kuita zinyekenyeke panyaya dzezveupfumi vakuru venyika vakatadza kupedza dambudziko reuori mukati mezimbabwe mutarangarira pagore ra2017 pakatorwa nyika nechisimba vachibatsirwa nemauto vakanga vavimbisa kuti aiwa tapa mutangiro mutsva asi tiri kuona kuti aiwa zvinenge zvisiri izvo vanhu vari kumbunyikidzwa vanhu vari kurarama vachitya zvakanyanya mukati menyika yavo hapachisina kusununguka kuya kana vatungamiri vakangodzokera ipapo vamunangagwa vaitaura wani kuti the voice of the people is the voice of God ko ngavateerere kaizwi ramwari riri kutaura vanhu vachichema kukwira kwemitengo yemafuta ekufambisa kukwira kwemitengo yemafuta ekubikisa kukwira kwemitengo yechingwa zvese izvi haumirire kuudzwa neamerica kuti kumba hakuna chingwa haumirire kuudzwa neamerica kuti mafuta emotokari hakuna vanhu vari kunyavanya vari kuzvionera mukati mezimbabwe hurumende ngaingoteerera izive kuti kana ikagadzira matambudziko evanhu vanhu vachairemekedza vagoitenda
vanga vari nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vari parunare mujohannesburg south africa nestudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi munigeria zviri kubuda mukuverengwa kwemavhoti uku zvichiratidza kuti mutungamiri wenyika vamuhammadu buhari vari kutungamira musarudzo yemutungamiri wenyika nhasi zuva rechipiri sarudzo idzi dzichiverengwa muguta guru renyika iyi reabuja bato riri kupikisa repeople's democratic party riri kupomera hurumende yavabuhari mhosva yekumbunyikidza zviri kubuda mukuverengwa uku vanopikisa musenegal vari kuenderera mberi vachiratidzira kusafarira kwavo kwavanoti kukunda kwakaitwa nemutungamiri wenyika iyi vamaki sall musarudzo dzakaitwa nemusi wesvondo wapfuura mutungamiri wehurumende anoti vasall vakakunda zvine mutsindo zvakabuda musarudzo zvichaziviswa zviri pamutemo nemusi wechishanu Matambudziko emunyika munyaya dzezveupfumi anonzi ari kuramba achiita chamuramba mhuru uko hurumende isingaratidze kuti ine zvairi kuita zvinorerutsa ndima. Dambudziko remari yekunze rinonzi rasvitsa kuti vemabhazi anotakura veruzhinji vasendeke mabhazi avo nekuda kwekushayikwa kwedhiziri, izvo zvinonziwo zvave kusiya vanofamba nemabhazi nedzimotokari dzinotakura veruzhinji vachiona chitsuku. Vamwe vanoti dambudziko iri rakawedzerwawo nekubuda kunonzi kuri kuita vemabhazi vakawanda muurongwa hwehurumende nevemabhazi ava huri pasi pekambani yehurumende yeZupco. Zvinonzi vemabhazi ava vainyunyuta nekusabhadharwa sezvakanga zvawiriranwa neZupco, izvo zvaivasiya vasina mari dzekuzogadzirisa mabhazi avo kana akanga oda kugadzirwa. Asi hurumende kuburikidza negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo inonzi iri kuti mafuta arimo munyika. Studio 7 haina kukwanisa kubata vagumbo kuti tinzwe divi ravo. Asi mukuzeya nezvenyaya yematambudziko emafuta ekufambisa zvikuru edhiziri, tabata mukuru weMCOS vajoane mufukare ava vari kutaura vakazvimirira patavabatawo vari mumutsetse wekutengawo dhiziri.
Ndinotori mukiu iko zvino jonga, ndakatomirirawo hoping kuti by the time ndichazosvika to the pump rinenge richipo. So hazvina shuwa, pamwe ndichatongomira ipo pana apapa zvonzi rapera, and mazano kana rapera hazvisina zvokuti pane rimwe riri kuuya mangwana, hazvizikanwi kuti rinenge richizouya rini.
Chii chiri kunzi chakonzera kuti dambudziko iri ringe richidzoka? Vamufukare, takamboona mazuva apera kunge zvinhu zvazvareruka.
Hurumende iri kuti pakaitika logistical problem, saka ndiyo iri kukonzera izvozvi. Otherwise dhiziri riri muno munyika, mari yokuribhadharira iri muno, asi panenge pakangoitika some logistic problem. Handingakwanisi kunyatsokutaurira nokuti handinzwisisi uye handizivi the logistical problem that happened.
Asi muchitarisawo dambudziko iri, ii dambudziko ringabata zvakadi takatarisa kune vemabhizimusi nokuti dhiziri ndo rinonyanyoshandiswa?
Rinotobatisisa chaizvo, nokuti as you say dhiziri ndo rinoshanda pamameshinari yese mumafactory. Dhiziri ndo rinodiwa pakuchidistributa zviya zvamunenge magadzirisa. Saka as far as business is concerned, rinotori serious chaizvo chaizvo.
Takambonzwa gurukota rezvekufambiswa kwezvinhu vajora mugumbo vachitaura nyaya yekuti munyika mune mafuta akawanda kwazvo asi mari yekuti anga achibhadharwa hapana. Zvinofamba sei?
Sokuziva kwaunoita, mari yedu yakawanda iri mumaRTGS dollars. Mari yedu yemari chaiyo chaiyo yamunoziva imimi ishoma. Saka kuva nemaRTGS dollars hazvirevi kuti unokwanisa kutenga zvese zvaunoda, nokuti zvizhinji zvaunoda zvacho zvinoda maUS dollars chaiwo chaiwo. Kutaura kwandiri kuita newe kudai izvi, ndiri kunzwa nerunyeve kupe kuti pane mangwe magaraji paunongosvika uchingodira, asi mari yacho yaunobhadhara unenge uchibhadhara mari chaiyo chaiyo, not the RTGS dollar. Saka isu vamwe tose tisina maUS dollars tisu taakuuya tichisukokiwa pamagaraji aya achiri kuaccepta maRTGS dollars.
Asi iyo mari yacho iri kuwanikwa here yekuti vanhu vange vachishandisa? Nokuti vazhinji vari kunzwa kunzi RTGS dollar imari yokuti vanokwanisa kubata here vachienda naye kunotenga chinhu mustoro?
Iyoyo inowanikwa only on your bankers card. Ukaenda nebank card rako uchisvika pane ari kutengesa ane swipe machine, aiwa, you can swipe whatever amount you want, but the real physical bond note richiri kunetsa nazvino. And kana riri US dollar, iro unofanira kutova nemamwe mawaniro auri kuriita kuti uve naro, nokuti kana uri mushandi anoshandira muno muZimbabwe, unless you are working for a non-governmental organization or an international company, unotongobhadharwa nemaRTGS.
Tiri kuona pane musika wekuti vanhu vakwanisa kuenda vachinotenga mari yekunze yeAmerica yekumabhanga. Zviri kuita here kana kuti musika mutema uchiri kungoenda?
Dai zvazvaita musika mutema ungadewa wakapera, but fact yokuti musika mutema uchip means kuti hazvikwanisiki kuti ungoinda kubhengi iko zvinezvo unosvika kuti ndipewo mayusa uchimawana, nokuti hakuna. Saka kana wakutorida uchirida chimbi chimbi, wotoenda pamusika mutema ipapa.
Zvino pamusika mutema rinozowanikwa nemari vamufukare?
Ndo zvinonetsa zvacho. Ukaita lucky rokuri wana mumabhangi rinenge riri kuma 2.5, 2.6, ndo pariri kutambira riri ipapa. Kana ukazouyawo kumusika mutema apa, dzimwe nguva rakutosvika ku4 chaiko.
Zvii zvamungakurudzira kuti matambudziko ese ari kutarisana nenyika munyaya dzezveupfumi agadziriswe?
Jonga, hatikwanisi kugadzirisa zvinhu zvedu through monetary policies nokuti hatina a currency of our own. Saka the only way tinokwanisa kugadzirisa zvinhu zvedu izvi is through fiscal policies. Fiscal policies, tadya chinhu chatiinacho, hatisi kudya chatina tikauraya. Taisa discipline into our expenditure. Izozo zvega taregera uhori. Izozo ndo zvega zvingatiita kuti tibatsirikane. Otherwise zvokuti tati arati jes dollar redu riri kutrade it so much, we have no control over that.
Avanga vari mukuru weMkhozi vaJohn Mufukare vachitaura vakazvimirira vari parunhare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Mazana nemazana evanhu vanonzi vakatambura nezuro manheru munzvimbo dzakasiyana siyana muHarare nemamwe maguta nekuda kwekunetsa kwemabhazi nedzimotokari zvinotakura veruzhinji, izvo zvinonzi zvakakonzerwa nekushayikwa kwedhiziri mumagaraji akawanda. Dambudziko remafuta ekufambisa iri rinonzi rakatambirwawo nevemichovha nemaoko maviri sezvo vakachikwidza mari dziku takura vanhu pakufamba munzvimbo dzakawanda kubva padhora rimwe chete kuenda pamadhora ari pakati pematatu nemashanu zvichienderana nekuti rwendo rwakareba zvakadii. Vamwe vanoti dambudziko iri rakavedzerwa nekubuda kunonzi kuri kuita vemabhazi vakawanda muurongwa hwehurumende nevemabhazi ava huri pasi pekambani yehurumende yeZupcom. Zvinonzi vemabhazi ava vainyunyuta nekusabhadharwa kwavanoti vari kuitwa neZupco sezvo vakanga vakawirirana, izvo zvaivasiya vasina mari dzekugadzirisa mabhazi avo. Ukuwo dambudziko remafuta ekufambisa rinonzi rawedzerwa zvekusvika pakaipa, hurumende ichinzi iri kutatarika kuwana mari yekunze yekuti ishandise kutenga mafuta aya anonzi atori munyika nechakare. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoramu Gumbo kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu. Kunyange hazvo vaGumbo vaudza newzimbabwe.com kuti zvinhu zvakagadzikana munyaya dzemafuta ekufambisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano revemabhazi rechitungwiza Commuter Owned Bus Operators Association vaFarai Muza.
Kuziva kwandiri kuita inini hatisi kunyatsoziva kuti chiri kuitika mukati macho chaicho chaicho chii. Chatinoona isiri zvekuti tinoona mota dzichifamba pamugwagwa. Kana tadziona mota dzive dzichifamba pamugwagwa tenitiri zvinhu zvese zviri mumaringe. Asi pazuva ranezuro ndopatakaona kuti mangwanani vanhu vakadumbirwa vari munzvimbo dzavanokwirira mabhazi iwayo wachishaya chokufambisa kuenda kumabasa. Vaiva vano huwandu hwakawanda chaizvo zvokuti isu nemotikari dzedu takanga takungwe tobasa redu ratagara tichiita kare tichivafambisa vanhu kuenda kumaguta. Naizvozvo zvinhu izvi zvakasvikira kumanheru zviri zvokuti kurengi especially pachidhomiti patinotakurirawo vanhu vakanga vane huwandu zvakanyanyisisa. Ininiwo ndakanga ndatopedzawo basa kuma10 dzekumanheru ndakazofonerawo nawamwe vakomana vangu vari paringa vakati mudhara kunoko vanhu vakati wandei chaizvo zvokuti dai mamuri vamwe mune 2 dhiziri zvishoma maita kuti mota dziuye kunoko vanhu vadi vakwanise kurara vari kumba. Ndakazotumirawo mabhazi mairi akasvika akawana vanhu akatoya aine sendi achiendesa vanhu kumarokesheni zvichitungwiza. Saka ndo chimiro chatakaonawo nezuro ichocho. Asi zvizhinji zviri kuitika kuti tingati kushomeka kwemabhazi kana kuti chii takaonawo negadziko nezuro.
Asi urongwa hwenyu nezupko huchiri kuenderera mberi here hwamaiisa mabhazi kuzupko nokuti zvaa zvichirerutsirawo veruzhinji?
Veruzhinji vanga vakarerukirwa zvikuru sei. Zvikuru ndingataure nenyaya yekuti mitengo yekufambisa atoti mafezi anenge ari stable zvezvokuti unongoziva kuti kana kuri chitungwiza city $50. Saka izvozvo zvanga zvakareruka nekunaka zvikuru sei zvekuti munhu waaikwanisa kubhajeta kuziva kuti inini ndee ndichienda $50 kuguta $50 kudzoka kumba anobhajeta pamwedzi oronga upenyu. Chinozopa dambudziko kazvikuru sei kana paitika kuti pashaika transport zviyo zvinokonzerwa nekushomeka kana kungave kwemafuta edzimotikari. Vemakombi zvino vanenge vaakuchitora semukana wekungokwidza mari idzo dzedze zvokuti anopedzisira vakuma$2.50, $3 munhu waorasika bhajeti. Vanhu nezuro pandakanotora vanhu muguta inini nebhazi vanga vakaungana vachiratidza kubatikana zvakanyanyisisa nekuti vakaenda vasina kugadzirira mari idzo dzedze hanzi akutaurwa nemakombi.
Saka dambudziko redhiziri riri kubataiwo sei? Tiri kunzwa kuti rinenge ratowedzera.
Isusu tiri kutoona kuti dhiziri iro riri rakakwira kuenda pa$3 something asi tiri kutoenda mumaqu. Nezuro ndingangoti ndakarara nezuro nhasi ndarara dzichienda kuma25. Ndakanga ndiri pamutsara mabhazi iwaya ndabva unotakura vanhu nokuti vanhu ndakavasvitsa kuma12 sek1&2 saka ndakazotodzokera futi kumvura chena kuchinhamo kunomakiwe dhiziri ndikazobva ipapo dzaakuenda 25 kuti ndimise mabhazi aya akwanise kudi kutakura vanhu kuseni. Saka dambudziko redhiziri tikuriona nekuti mitsara iyeye iri kutanga zvekare ende unoona kuti sezvakaita izvine zvipazenge zvatu apo pane zhowe zhowe risingaite nenyaya yekuti ndopedza pane pachiwanga paniki pane dhiziri.
Vanga vari mutauriri wesangano revemabhazi rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai Muza vari parunare kuchitungwiza nestudio 7. Munyori mukuru wesangano reInternational Trade Union Confederation kana kuti ITUC mudunhu reAfrica vakwasi Adu Amwankwa avasvika munyika nhasi vakapedza zuva rose vakavharirwa nevebazi rinoona nezvekupinda munyika vaburiswa muusungwa uye vave kutarisirwa nekuenderera mberi neurongwa hwavo munyika. Godin Manguza anotipa nyaya inotevera.
VaAmangwa avo vanobva kuGhana vasvika munyika nhasi mangwanani vaine magwaro avo akakwana uye varegwa vachipinda munyika vakatoenda kuhotera kwavari kugara. VaAmangwa vati vashamisika vanhu vekuimmigration vave kuti vanofanira kudzokera kunhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport uku vapedza zuva rese vave kutyirwa kuti vachadzorerwa kunyika kwavo. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions iro rakavakoka nemasangano anomirira vashandi muAfrica anyorera kuhurumende yeZimbabwe achisvora mabatirwo avaAmangwa pamwe nekuti hurumende yeZimbabwe ipe chikonzero chekuvavharira. ZCTU yakwidza nyaya iyi kudare repamusoro reHigh Court uye gweta ravaAmangwa vavo Benshava vaudza Studio 7 vanoda kuti bazi rezvemukati menyika ritsanangure mabatiro araita vaAmangwa.
Taenda kudare guru reHigh Court nhasi tichikanda mapepa ekuti nyaya yekuvharirwa kwe client yangu vakwasi kunzi ikwe nechimbi chimbi tiri kuti isusu kuvariro kwavaita kuri kunze kwemutemo nekudaro tiri kuda kuti dare gurura haikoti riti ministry of home affairs na iwo immigration vamusunungure nokuchimbidza kana kuti vamuunze pamberi pedare vozotaura ivo zvikonzero zvinogutsa zvaita kuti vamuvharire nokuti isusu tiri kuti zvese zvaitika zviri kunze kwemutemo hazvimumbumbiro remutemo weZimbabwe kana chikamu chipi zvacho chemitemo inoshanda muno munyika.
Munyori mukuru weZCT Yuva Jafet Moyo vaudza Studio 7 kuti vamangwa vazoburiswa manhero ano uye vanofunga kuti kumhanya kudare kwavaita ndiko kwaita kuti hurumende idzokere kumashure panyaya iyi. Vamoyo vasangana navamangwa manhero ano uye tariro yavo ndeyekuti vachaenderera mberi nemisangano yavo. Vamangwa vachasangana nevakuru vakuru veZCTU vachinzwa nezvekusungwa kwavakaitwa pamwe nekunzwa kuti zvinhu zvamira sei munyika. Vachasanganawo negurukota rinoya nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza, International Labour Organization pamwe neEmployers Confederation of Zimbabwe. Zvichakadai vamwe vanoita mitambo pamaterevhizheni pasi pekambani yeBusstop TV, Samantha Kureya kana kuti Gonyet na Sharon Chideu kana kuti Magirazi nasi vambosungwa nemapurisa eLaw and Order vakabvunzurudzwa pamusoro pemumwe mutambo wavakaita vakapfeka mbatya dzemapurisa. Gweta ravo valizwe Jamela veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vaburitswa vasina mhosva yavapomerwa, asi Gonyet audza Studio 7 kuti abvisa faindi uye kutaura kuno mapurisa amudaidza zvakare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Musakanganwa vateereri kuti muchirongwa chedu chevechidiki nhasi cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevechidiki munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvangu yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanobuda munyika vachishanyira nyika dzemuAfrica vachidzizivisa mamiriro akaita zvinhu. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kumisa kushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri hwemasangano anoshanda akazvimirira sezvo zvichikanganisa chimiro chenyika pamwe neramangwana mune zveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.